Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, amai Maria Alice Arians, vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda, kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kweEl Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo. Saka chirongwa ichi chinouya panguva yakanaka chose kugadzirisa matambudziko aya.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose.
Rehabilitating 60 dip tanks and cattle handling infrastructure and really rehabilitating 20 water points.
Zvimwe zvichaitwa pasi pechirongwa ichi kugadziridza madhibha makumi matanhatu nenzvimbo dzekuchengetera mombe, kugadzira nzvimbo makumi maviri dzinonwirwa mvura nemombe. Nzvimbo idzi dzichange dziine zvibhorani zvinoshandisa solar pamwe nemagardeni ekuti vanhu varime chikafu chinovabatsira.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sepresidential silage scheme nepresidential boar drilling scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matanho ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mavhanzi gore renzara, kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadzi ndaakuridusa chii kwandi. Kana une mombe 15 drought richiuya iwe hauna bhoho remvura, unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefao kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Saka isusu maonero edu ndeyekuti iprogramu iyi yakanaka ende toda kuti iextend kubva madistrict ataurwa svika ndoona kuti zvinoshanda ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, heartwater nepeleriosis iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunhu mapfumbamwe pamatunhu ose gumi munyika uye chirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Shurugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umzingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuzimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadic dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.